Munyori mkuru wa World Council of Churches, Reverend Dr. Olei Fix Veit, vati kuondomoka kwe upfumi, kunoshusha vedzisho ndopasi rose, uye vaudza mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, kuti vanotarisira kuti hurumende ichagadzirisa upfumi, kuitira kuti vanhu vagare munyika mavo, uye vachirarama zvakanaka. Vachitaura nevatori venhau, Reverend Veit vati chikwata chavo, icho chinenenge 13, chauya kuzotsigira basa ririkuitwa nedzisvondo muZimbabwe, zvikuru sei munyaya dzekurwira kodzero dzevanhu dzidzone zvimwe. Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata, vatiwo rutsigiro urwu rwakakosha chose sezvo rwauya nyika yatarisana nesarudzo dzegore rinouya.
Vari kuuya nenguva yakakosha zvikuru, nokuti gore rinouya takatarisana namaelections. Saka vari kuuya kupa statement yokuti takatsigirana namachurches, zvemachurches zvari kucontributa kunyaya yekuti nyika yedu iende kumaelections akasununguka, uyezve pasina mirizhonga pamaelections iwavo. Saka isapoti yavo tinoikurudzira zvikuru, nokuti inoreva zvakawanda kwatiri semachurches.
Vatiwo vafara chose kuti vamunangagwa vavaudza kuti vedzisvondo vane basa guru musarudzo, zvikuru sei mukudzidzisa veruzhinji kuti nyika iite sarudzo dzisina mirizhonga. Reverend Mutata vati hurumende inotsigira mabasa edzisvondo, uye vamunangagwa vatendawo rutsigiro rwakapiwa nevedzisvondo kuvarwi vehondo yerusununguko.
Ataura kuti utungamiri hwekereke hwakakosha paprocess yokuvaka nyika. Saka zvakasiyana nemafungiro avamwe vanhu vekuti vanoti chechi haifani kuva involved, but ataura kubva pachena kuti anoziva kuzvidzana kwakaita chechi ne process yokusununguka kwenyika yedu kubva time ye liberation. Anorecognize mubato wechechi kubva panguva yekusununguka kwedu. Anorecognize mubato wemachurches even pa process ya tiriko zvino.
Panyaya yekushungurudzwa kwevamwe vedzisvondo vakaita sapastor Evan Mawarire napastor Patrick Mugadza, Reverend Mutata vati vedzisvondo havafari kana vamwe vavo vachishungurudzwa pamusoro pekurwira kodzero dzevanhu kana kutaura zviri kuitika munyika.
Pane general position yandinayo. Yokutanga ndeyekuti hakuna munhu anofanira kusungirwa kuti ataura position yake maererano nenyaya yemamiriro akaita zvino, nokuti iyoyo iri muconstitution yedu. Constitution yedu inopa kodzero kumunhu wese wese kuti ataure pfungwa dzake, maonero ekuti zvinhu zvakamira sei.
Chikwata ichi chinotarisirwa kusangana nevamapato anopikisa nemasangano anoshanda akazvimiririra chisati chabuda munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.